Marwadzo andina urukutopa foot, kabaya moyo wangu baby ndofa foot, kandisi yane heartbreak ndofa foot. Saka wa unojaga na kawash. Chamuana kuvi, waunoti ndia nerudo chairo. Chamuana kuvi, paisa wachu anokuda ne mwewe. Waunoti ndia chazuguna shwese wachu. Chamuana kuvi, makanaka, 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 makanaka.